Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 15/2023. Makatirira kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Ichokwadi, tinotova basa rakiri kutambudzika naro izvozvi tirikuramba tichinzwa mashoko akawanda kuti kune chimwe chipuka chatanga chinonzi Fari.
Dzimwe nzvimbo kumaruwa dzinonzi dzaberekera ingwe, vanopikisa vachiti vari kurwiswa nevasori nevezanupf pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu.
Zvinotaura vaprofita venhema, zvinotaura mashoko emaprofita vanoti gomo ibvapa uenda. Mhosva yavanotaurira kudaro haisi nyowani, vari kudyiwa zvingaiti wa23 August.
Asi vezanupf vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Ukada kuzviita uchiti unonyanywa namari, you'll be disappointed. Because as munhu wese anoappreciata. Vamwe vanotokutsvinyira, vamwe vanoti kana rimwe mvura, vanotokudira mvura. Vashoma vanozvinzwisa achiappreciata.
Nekuda kwekushaya mabasa, vamwe vechidiki vovhara makomba mumigwagwa kuti vawane chouviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kune mimwe misha kunonzi kwatoberekera ingwe pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, sezvo vamwe vanopikisa vari kuti vatanga kurohwa nekutyisidzirwa nevasori nevatsigiri vezanupf. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vakafanira kubata chigaro chasachigaro weCitizens Coalition for Change kana kuti CCC mumasvingo vaSimon Ziki vanoti pane vanofungidzira kuti vasori nevatsigiri veZANPF vakasvika pamusha pavo nemuvhuro vakasiya vachitsidzira mhuri yavo.
Vanhu vezano vakasvika mumba pangu nezuro around something past the 3 vakasvika ndisipo, but vasiya vatirina mhuri yangu vachitaura kuti tinotsvaka munhu uyu. Ende tiri kumuratidza kuti 208 chakamusiya ari mupenyu, this time tiri kumuuraya. Kati pano kuvhunduka kusarudza zvatinoda, nokuti kwazosvika masiya iwo vachasvika vakaneta vakauraya vakasvika vavanouraya, but change is coming.
Kugogwe mudunhu rekuMidlands, vagari vemaruwa vakaita savashadhek mukandatsama vati vechidiki vezanupf vari kufamba mumisha yavo vachivimbisa mhirishonga.
Kunofanira kudziya takutotya, because vakomana vari kufamba vachiti kana tikangoruza chete kunofiwa kunodeuka ropa kuno.
Asi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugadi vati bato ravo hariiti zvemhirishonga.
Zvinotaura vaprofita venhema, zvinotaura mashoko emaprofita vanoti gomo ibvapa uenda. Mhosva yavanotaurira kudaro haisi nyowani, vari kudyiwa zvingaiti wa23 August. Sarudzo dzaparurwa, vanhu vachaenda kunovhota, vachavhotera ZANPF, ruzhinji ruchavhotera vamunangagwa.
Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vapita mutazavati sangano ravo riri kutambira mashoko ezvemhirishonga yezvematongero enyika akawanda.
Tiri kutarisira kuti SADC, African Union neUnited Nations vaongororowo mamirirwo akaita zvinhu nekugadzirwa kwaitwa sarudzo dzemuno, vapindire kuti zvinhu zvigadzikane zviitwe mugwara rebumbiro renyika, uyezve zviitwe mumutemo unotarisirwa pasi rose, uye zviitwe murunyararo. Asi pari zvino tikuona kuti sarudzo hadzisina kumira zvakanaka.
Vamwe vari kupomerwa mhosva dzemhirizhonga nevesangano reForever Association in Zimbabwe kana kuti FAZ. Mumwe anozviti mutungamiriri wesangano iri vakuda kwashe musanga varamba kuti vari kuita nezvemhirizhonga. Panyaya yekuti vari kufamba vachinyora mazita evanhu vanenge vatarisa kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti, vamusanga vati ichokwadi.
Ipapapo hapatomborina chakaipa nezvatinenge taita. As far as we are concerned, vanhu vari kudaro, each and every entity ine nzirao yayo yainowe yawo strength yayo isachaenda kutaridzwa. Saka isusu ukaona vana veduwo vanenge vakagara varikura vagara vasvagere pedyo nema police officers kwete nezeti vanenge vari kure votarisawo avo vavanoona kuti inhengo dzedu vari mumastructures edu atinoti masero ndo wavanozongomborosa obva vati vauya kuzocheka vongonyorawo pasi kuti auya.
Mutungamiri webato reTCC vanozoshamisa nezuro vakashora sangano iri nekupesedzera mhirizhonga.
Ichokwadi zvokuti vabasa ratiri kutotambudika naraizvozvi zvekuramba tichinzwa mashoko akawanda kuti kune chimwe chipuka chatanga chinonzi fazi. Hanisi kuti fazi yacho chii, ivhazi here kana kuti chii, asi tinongonzwa kuri kuti chiri chirongwa chabva kunharaunda dzakasiyana siyana chichiitwa naivo vamunangagwa ndo mukuru wacho amene kuwakachironga achifambisa sei. Hanisi bazi rehurumende, hatinozi bazi rehurumende. Saka chinongova chitukwani chatakanzwa kuchamuka kudengenene munyika. Zvino munoziva kuti isusu basa redu nderekuona kuti zvitukwani zvese zvibatwe zvitandwe, nekuti mukaona maitwa zvitukwani musave hamuna rugare.
Mutauriri wekomisheni yeNational Peace and Reconciliation NPRC vaObert Gutu vakurudzira vari kushungurudzwa kuti vamhanye rekubazi ravo.
Kana pane vanenge vachitiwa vashungurudzwa, kungava kushungurudzwa nani zvake, vane kodzero yokuuya, kodzero yokudaro. Nokuti isu seNPRC tinomirira kuti tipiwe macomplaints. Kana macomplaints asvika kwatiri, tomaferefeta. Tamaferefeta toedza kuyananisa vanhu vanomhanyara nevanomhanyarirwa kuti pave nerunyararo.
Vamwe vagari vanoti kunyange vari kumhanyara, nyaya dzekutyidzirwa kumapurisa hapana vanosungwa, asi vanopindisa vachisungwa. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vatabva kwanotaura nezvenyaya iyi vachiti vange vakabatikana. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International mugwaro raro remwedzi wapera rakati nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika nekutyidzirwa kwevanhu dziri kuwedzera uye riri kurudzira hurumende kuti iferefete nekusunga vari kuita izvi. Pose panoitwa tsarudzo muZimbabwe, mhirizhonga inowedzera, ropa richideuka. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa gorino vari kuvimbisa tsarudzo dzakachena. Vanopikisa vanoti vanotenda maruva vadya takata. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, chini Gorji Mutimba.
Nekuda kwekushaya mabasa, vechidiki vemuZimbabwe mumaguta vanoti vave kuita mabasa ekugadzira migwagwa yaparara, vachipiwa mibhadharo nevatyairi vedzimotokari avo vanenge vavanzwirawo tsitsi. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki anoita basa rekuvhara makomba mumigwagwa ndivatenius munjoma, avo vanogara mumusha weveruzhinji weTinald South muguta reHarare.
Hatira zvekuita, izvi zvingatiraramisa mukati meupenyu, but tinozongopedzisira taakutora madhaka iwaya tichiisa muroad. Vane motikari dzavo vanenge vari kutipawo mari.
Vawari Nchireka, murume wechidiki ane vana vashanu nemudzimai, vanoti kunyange zvakavaomera, kufamba vachigadzira migwagwa kuri kuita kuti zvinhu zvivaitirewo nani.
Basa ndakadzidza handinasi, basa ndoziva ndinoita zveplumbing, daga boy, kuita flow, ndoisawo flow, kuchera mugodhi ndochera, kuchera magomba ndochera, masoka wayi ndinochera. Saizvozvo izvozvo ndaimboita zvekumining kumazowe. Asi ndinoona kuti kunodawo kuti pasi pachenzi pakusikisa ndimunhu anorwara, ndimunhu anonwa mapirizi. Handamna nangwasese angwasa nubasirao. Saka zima zipara udizi kwa nungu wa pili zindika uzu ngu ndu mwanda kaneta uzu ngu ndu mwanda kaneta uzu ngu ndu mwanda kaneta asiri basirema apote unu ndu zizenge zinani.
Asiba Chireka vanu shivira wokuti daiba wana basa rekuzu itira kuitira kutimuri yavo na hivo uvarara meziri nani. Muzare Faith Nyanete vanu tiwona hivo wabachisina zimendira zaka chena zekutiba wane raramo kuzeko kuita woze kugadzira migwagwa yadai kuparara munharaunda dzavanogara dzakaita seAshton Park.
Vanhu vazhinji zvinoitwa nevakadzi vanoita kakuita kakuda kuzvishora, asi manje Mwari haadaro manje. Kozi nini zvandinotenda zvekuti hapana basa rinoitwa nemurume mukadzi raasingagoni, pfungwa dzako chete. Ende tinge takapiwa zvipo zvakasiyana, Pamwe kuti simba karona kupiwa mwa tinozvinga zvekudhaka nani tombobata zvekudhaka but Mwari anosikwa nezvakasiya.
Muzare Nyanete vanotiwo mari handi bedzi inoita kuti vanhu vakaita saivo vawanikwe vachigadzirisa migwagwa.
Ukada kuzviita uchitonyanywa namari, you be disappointed. Kozi asi munhu wese anoappreciata. Vamwe vanotokutsvinyira, vamwe vanoti kana iringe mvura, vamwe vanotokudira mvura. Vashoma vanozvinzwisa chaappreciata. Saka for me, yes, appreciation inodiwa because basa racho rinorwadza. Kozi kudiga diga chii, kuchipisa and all that. But because une passion. Chisha ndakaona everything, choda isi wane passion.
Mumwe wewe chidiki muzan PF, vataura ikandishaya. Vanoti havana chakaipa chavanoona pakushanda kuri kuita vechidiki vachivhara makomba mumigwagwa yadai kuparara mumaguta.
Mukatarisa vechidiki vese vanovhara mapotwa, vanhu vanoda nyika yavo pamunhu. Vazhinji vacho kana kuti vese ndevedu vezanupiyefu. Ivo havavhare mapotwa vachikumbira mari, uyezve havavhare mapotwa nekuti havaende kubasa. Kwete, vari kuvhara mapotwa nekuti vanoona kuti anovakanganisa mafambiro ivo pachavo. Vanovhara mapotwa nekuti vanonzwisisa kuti anofanira kunge aine basa rekuvhara mapotwa. Inove kanzuro yeCCC, kanzuro yeMDC yakundikana iri kungoba mari.
Asi vaElvis Mugari vanova mumwe wevechidiki muCitizens Coalition for Change vanoti ivo zviri kuitwa nevechidiki vachizvipa vega mabasa ekugadzira migwagwa yemumaguta zvinoratidza kutadza basa kweZANU-PF.
Munyika iri kushanda zvakanaka. Vana vechidiki vanhu vane pfungwa dziri progressive dzekuti vanoda kuvaka nyika yavo. Ndosaka tichiona vachivhara maportals muZimbabwe. Saka izvozvo zvinoratidza kuti pfungwa dzavo ipfungwa dzekuda kuona budiriro munyika mavo. Asi hurumende yavo inovaregerera. Hurumende yavo Munangagwa iri kutungamirira Zimbabwe iri kuvaregerera, isi kuvapa mikana, nekuti yatadza zvachose kuvhura mikana yemabasa ekuti vechidiki vaone zvokuita muupenyu hwavo.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaInnocent Ruende vanoti haridzi basa remunhu wese wese kugadzira migwagwa yemumaguta, asi kutindire makanzuro.
Basa rekugadzira mugwagwa rinotarisirwa kunge richiitwa nekanzuro yeHarare. Tinoona mayutsu vachipinda murodhi vachigadzira, izvi hazvisi pamutemo, vachibhadharisa vanhu.
Varuende vanoti kanzuro yavo haisi kuwana mari kubva kuZimbabwe National Roads Administration kana kuti ZINARA yekugadzirisa migwagwa yeguta ravo. Studio 7 haina kukwanisa kubata veZINARA kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa munyika, izvo zviri kupa kuti vechidiki vatsvagewo nzira dzinovararamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa naure Herald rine nyaya yekuti China yatendera mamwe makambani anorima michero kuti atengesere nyika iyi. Padande mutande remuzinda wenyika iyi muHarare, China yaburitsa mazita emakambani ari kubvumidzwa kutengesa michero anosanganisira Bishop Stone Estates, BK Kahood PL, Broadbridge Investment TA, Mazoe Citrus Estates nemamwe. Bepa nau reChronicle rine nyaya yekuti kambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA inoti ichaita hurukuro nedare reparamende dzakanangana nekujekesa mashandiro ayo. Izvi zvinotevera tsamba yenyunyuto yakanyorwa nevamwe vari pamudyandigere vachiti havasi kufara nekutadza kutora mari dzavo, uye vachitiwo mari yacho yavari kupiwa neNASA ishoma. Bepa nau repadande mutande reZimLive rine nyaya yekuti mumwe mudzimai Christine Yolanda Gumira ane makore makumi matatu akapfuurwa akafa mumugwagwa masikati machena muCape Town, South Africa nemusi wa25 mwedzi wapera, uye anonzi chizvarwa cheZimbabwe. Bepanau iri rinoti mudzimai uyu ainge amboudza mapurisa kuti pane vaimutyisidzira mushure mekunge ati aida kupa uchapupu panyaya yemumwe mupurisa ainge apfuura shamwari yake. Iko zvino yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kana muchitonga muchatonga iko muchatonga iko kujuni noti kuno kwana
ha mazera kesi tudeze na bani gorerino ina kumaonera angu pedunga mundi naona kuti gorerino rakaipa gorerino rakaipa kana election hapo maonera mundi nasi kuti MDC vari kuzvivhukira nenyaya yekupedzira ma sanction nokuti vanhu ve kana vazhinji tonza chero patinofamba vanongotaura nyaya yekuti tiri MDC bai zvikungofa zvinoshanda zvikungotambura saka dai vanga vachibatana pakuti vanhu vedu vasapane jarava kutivhotera zvinosaka tiringovhotera mingi zanupfu zvotori nani nokuti todowana 1 2 3 kuzvizvi saka MDC kurerino
Thank you. ya wane wa tiki hili kuwa machechu sinuko famba seko ano ndo sikuwa lutu nchua siti yee takakazira maroti yee nukupawa ma t-shirt asana pasarose sinuko ya ma t-shirt elewa sinuko wanisa ya kufamba maroti wano kazira wawo tisina chuni mdo kutine tara
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratinorerekera. Vateereri, tumirai mazwi kana kuti mashoko enyu pa WhatsApp pa namba dzinoti +1 202 465 0318. Muno tumira mashoko muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tinoda kukuyeuchidzai kuti musanyanya kurebesa mashoko enyu amunotumira. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vanonzi vakafa mushure mekunge imwe ndege diki yemando yeSesna Citation yadona mudunhu reWest Virginia muAmerica nezuro. Ndege iyi inonzi yakambotenderera matunhu akawanda uye ikabururukawo munzvimbo dzisingabvumidzwe muWashington DC. Ndege dzehondo dzakambotumirwa kuti dzione kuti chii chainge ichiita kuti ndege iyi irambe ichitenderera, asi dzinonzi handidzo dzakaidonedza, kunyange hazvo dzakakanda bambo kana dzichiedza kuzivisa mutyairi wendege iyi kuti ainge achibhururuka munzvimbo dzisingabvumidzwi. Zvinonzi ndege iyi yainge ichingobhururuka yega, uye hapasi kuzivikanwa kuti chii chakaita kuti mutyairi nevamwe vanhu vaivo mundege umo vatadze kufema zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzendege dzinoti vatyairi vendege vanogona kutadza kufema zvinoita kuti vagume vafa vakasawana mweya kana kuti oxygen nekukasika. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuHaiti vanonzi vave kutora mutemo vachisa mumaoko avo zvichitevera kutadza kutora matanho kwemapurisa kusunga vari kuita zvechigevenga vachiuraya vanhu kuvabata chibharo nekuvabira. Mimwe misha yemuHaiti inonzi nevagari yave kurambidzwa kupinda vanhuwo zvavo pasina chikonzero chakati tsvikiti. Muguta guru renyika iyi Report Our Prince, chikamu chinosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% chinonzi chiri pasi pevanoita zvechigevenga ava. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nyaya yevanhu vari kuuya kuzotsvaga upoteri muAmerica rinova dambudziko rinogara rakakonzera gakava pakati pebato remaRepublicans neremaDemocrats. MaRepublicans anoda kuti padzikwe mitemo yakaomarara kudzivirira vanhu kuti vasapotere muAmerica. Asi maDemocrats anoti panofanira kuitwa zvinochengetedza kodzero dzevapoteri. Kubva muna 1988 vanhu zviuru zvisere kana kuti 8,000 vakafa paborda reAmerica neMexico kudivi reTexas vachiedza kutsvaga upoteri muAmerica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanogara kuTexas. Tatanga nekuvabvunza nezvekufa kwevanhu paborda reAmerica neMexico.
Uko wakadai uitika kumaborda uko runokonzerwa nenyaya yekuti vanhu vanenge vachida kupfuura borda reAmerica vachishandisa dzimwe nzendo dzinoita senge dzisina kunyatsomira zvakanaka pachirungu dzinonzi dziri dangerous. And tinoona kuti vakawanda vacho vanenge vachibva vachisvika paborda ipapo vanenge vachibva nzendo dzakareba. Uyezve panozosvika paborda apa vanenge vachiexpecta kubatsirwa, ende vakashaya rubatsiro rwacho irworwo ndo zvimwe zvinhu zvinozoitisa kuti vanhu vazofa nekuonekwa wona dzimwe tsaona dzakasiyana siyana uyezve tinoziva kuti kuno ku Texas ma weather condition especially kana ari musama haana kumira zvakanaka kunopisa zvinoshura zvokuti kana vanhu vakasawanika rubatsiro ipapo zvinokonzesa rufu.
Ko chii chinopawo kuti iro dambudziko iri rinetse kugadzirisa muAmerica revanhu vanenge vachida kuedza kuti vatsvage upoteri?
Tinoona kuti tichitarisa kumabhodha ikoko kune vanhu vakawanda vanenge vachida kutsvaga upoteri panguva imwe chete, and the system yeAmerica yeimmigration inganzi haisi system iri so much yatingati helpful nokuti pane atingati nyaya dzakawanda dzawanikwa dzichitongwa kana kuti dzine mabacklog. Saka kana vanhu vachisvika paborda ipapo tinoona kuti zvinhu zvinoita kuti munhu amire nguva yakareba asati aprocesswa neimmigration. Saka izvi ndo zvinozokonzesa kuti paite madelays zakadai so kuti vanhu vanonoka kuprocesswa kuti vawanikwe vachiwanikwa rubatsiro paborda.
Vanhu ava tingati vari kungobva kunyika dzekuLatin America here vanenge vachitsvaga upoteri kana kuti nekune dzimwewo nyika dzisiri muLatin America?
Pane nyika dzakasiyana siyana. Tozva kuti pane vanhu vari kubvawo kunyika dzakaita sana Haiti, vanhu vari kubva kunyika dziri kuAfrica dzakasiyana siyana. Kunyangwe vekuZimbabwe chaiyo chaiko vanokuwanikwa varipo pabhodha ipapo, but nyaya yekuti dzimwe nyika dziri muLatin America dziri padhuze neAmerica ndo zvinotoonekwa zvichiona vanhu vakawanda vachikwanisa kuuya vane uwandu hwavo, and zvichionekwa kuti ndivo vanhu vanozoonekwa vachinzi vakawanda pabhodha nokuda kwekuti nyika dzavo dziri padhuze neAmerica.
Ivo vanenge vachitsvaga upoteri ava tinoona dzimwe nguva vanotumirwa kunana Washington DC nenzvimbo dzakasiyana siyana neiro dunhu reTexas, zvinenge zvichinyatsofamba sei?
Izvi zvakadai so zvinhu zvinofanwa zvisingaitiwi, nekuti kana munhu atopinda muno muAmerica ane right yekuprotektwa nehurumende. Saka zviri kuitwa neTexas zvoku aonekwa vachiisa vanhu mumabhazi vachiendesa kune amwe matunhu kana kuti amwe macities or states, zvinhu zvinova zvinoto afecta zvekare marights emaimmigrants, because kuuya uchitsvaga upoteri haizi mhosva. Ende kana munhu atotsvaga upoteri zvinoreva kuti munhu iyeye antoine nyaya dzakewo dziri kutomunetsa kana kuti antori mudanger. Saka kana akazouya achiiswa mune dzimwe macities pasina atingati mamajors anova achiiswa kuti vawanikwa vachibatsirwa, ndo zvimwe zvinokwanisa zvichikonzesa zvekare kuti paite atingati pachirungu perpetuation of suffering yemunhu iyeye. Saka tinoona zvekare kuti mumatunhu ayo kana kuti mastates vari kubatsirwa zvavo vari kusvika vachiiswa mumahotera, but chiri kunetsa manje ndechekuti kana vadaro manje nyaya yavo yeupoteri haichanyanyo kufamba semafambiro ainge ichiita. Tiona vachiita madelays kuti munhu achikwanisa kuva achipotera nyaya yake, kuti kana apoterawo zvekare azokwanisa kuva achipuwa mvumo yekuzoshandira kuti azowanawo mari yekuzochengetedza zvinhu zvinova zviri kudhileya nekuda kwekufambiswa kwavari kuita vachibva pabhodha reTexas vachiinza kuna mumatunhu.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dzimwe nzvimbo kumaruwa dzinonzi dzaberekera ingwe, sezvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri vebato reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti vari kuzorwa mafuta yenguruve yavasina kudya, vachiti vanopikisa vari kutya kukundwa sarudzo. Nekuda kwekushaya mabasa, vamwe vechidiki vave kuvhara makomba migwagwa muHarare kuti vakwanisewo kuwana chouviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina ndotungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.